This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro, chivabvu 19, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dare repamusorosoro muSouth Africa ronzwa nyaya yekupikisa mutongo unosungira vakuru vakuru vemuZimbabwe kusungwa kana vachinge vapinda munyika yeSouth Africa.
Gavhuna mutsva webhanga guru renyika anotadza kumira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemari.
Masangano emadzimai anopinda mumigwagwa achiratidza kusafarira kushungurudzwa kwaari kuitwa mudzimba.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusorosoro muSouth Africa reConstitutional Court nhasi range richinzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nehurumende yeSouth Africa ichipikisa mutongo wekuti hurumende yenyika iyi isunge makurukota ehurumende yeZimbabwe nevamwe vakuru vakuru mauto nemuchipurisa vari kupomerwa mhosva dzekutocha uye kuraya vatsigiri veMDCT muna 2007. Matare High Court ne Supreme Court ya South Africa ainge ati vanhu ava vakatsika muSouth Africa vanofanira kusungwa. Asi hurumende yeSouth Africa kuburikidza nemapurisa emunyika iyi iri kupikisa mutongo uyo. Nyaya yekuti vanhu ava vasungwe yakakwidzwa kudare nesangano reSouthern African Litigation Center nesangano reZimbabwe Exiles Forum muna 2008. Hatina kukwanisa kubata magweta emapurisa eSouth Africa kana vatauriri vavo kuti tinzwe divi ravo. Asi tabata mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba kuti tinzwe zviri kuitika.
Nyaya tinayo ndiyo iye yakatangira kuHigh Court muna 2008. Zimbabwe Exiles Forum, Southern African Litigation Center, sangano awa ekodzero dzavanhu achikumbira South Africa kuti isunge vanhu vakaparadzi mhosva dzokushungurudza vanhu nokurova vanhu muna March 2007 muZimbabwe. Izvi pamutemo wepasi rese zvinonzi Crimes Against Humanity. Saka tiri kuti isu vanhu ava vatange kuinvestigate. Waende kuinvestigate hakurevi kuti kungosunga chete, kungotarira kuti umbohwa tatapa kuSouth African Police Service nekuNational Prosecuting Authority hunotaridza here kuti pane mhosva yakapagwa pasi pemutemo repasi rese yatingati internationally. Saka ndo zvatatingovakumbira chete. Saka kuti tisvike kuConstitutional Court tiri kuzvidzwa nenyaya yekuti South Africa iri kuti iyo no, hatidi kuti tizviite nokuti tikadaro toti toda kusunga maministers akanyogwa mudosiyai kana kuti vanoshandira kuministry vanenge vakaita sevane vari masecretary aminister vari involved vanoiwo vakapara mhosva idzi neinoi command responsibility pachirungu kana kuti pamutemo. South Africa inoti tikazviita zvinhu zvakagozha zvikuru zvinoparadzanisa ukama hwedu nenyika yeZimbabwe. Saka hatidi kuti tidaro, asi tangoramba tichisimbirira nyaya yatakataura before kuti South Africa inofanira kusunga vanhu ava nokuti chijana chenyika yega yega pasi rese kuti nyika itarise kuti macrimes against humanity nezvinhu zviri zvakakura zvakaita setocha hazvifaniri kutendekwa kuti zviitiwe.
Ko iyo hurumende yanga ichiti kudii mukupikisa zvamakatura kudare?
Pane rimwe divi rava vachiuya navo naro veSouth Africa vachiti nyangwe tikadai hedu kuti tiinvestigete panogona kudero pongo uya kana minister umwe pagore muSouth Africa saka tichitambisa mari dzama taxpayers asi susuwo mhinduro yedu yairiyo kuti hazvinei nokuti kwauya one kana kuti kuchazouya one iye kana achinge auya ngaasungwe.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunare muSouth Africa. Tabatawo muchuchisi mukuru wenyika vaJohannes Tomana kuti tinzwe divi rehurumende yeZimbabwe.
No, they have to allow that and they don't worry about it. Why? Because it's of no consequence. South Africa has no jurisdiction over us.
Saka ku Zimbabwe murikuti hapana chekutya.
Kutya iyo, hatitoko South Africa izvo. Asi azoti we are a sovereign country, nai izvozvo.
Ko zvavari kutika pasi pemutemo weRome Statute South Africa wayakanyorerana pasi.
Muchochesi mukuru wenyika vaJohannes Tomana vari parunare muHarare.
Gavhuna mutsva webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanonzi nhasi vatadza kunomira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemari sekukokwa kwavainge vaitwa. Sachigaro wekomiti iyi vaWillis Madzimure vanoti nhengo dzekomiti yavo hadzina kufara nezvaitwa navamangudya avo vavati vakapiwa masvondo maviri ekuti vagadzirire kunopa urongwa hwavo hwemari kukomiti iyi. Studio 7 aino kukwanisa kunzwa kubva kuna vamangudya kuti sei vatadza kuenda kwavanga vadaidzwa. Gives Dube weStudio 7 aita hurukuro navamadzimure kuti tinzwe zvaitika.
Tazoverengerwa tsamba yavanoitaura kuti vanenge vasiri munyika vari kunze vachiita basa. Tange takavapa masvondo maviri kuti vagadzirire kuuya kuzomira pamberi pekomiti. Ndozvatinoita kuparamendi asi totarisa kuti vazhinji vacho vanonge vari pamabasa avo avanonzwisisa ekuti izeni kana munhu ukapiwa svondo chairo unofanira kunge achikwanisa kuuya achimira pamberi pedare reparamendi nokuti tinotarisa kuti zvese zvatinenge tichibvunza zvinhu zvine chokuita nezvinhu zvaunogara uchiita on a daily basis kana kuti chinhu chaunofanira kuchiziva kuti ndo mamiriro azvakaita pabasa rangu. Tinotarisa kuti tichagona kuzowana gavhena pamatatu anotevera ndokunge tawirirana kuti mazvo awayo tinenge tichiwanana tipotesere.
Saka mamuchataura nyadzei nagavhena?
Pane nyaya dzokuti mamiriro akaita iro bhengi pacharo. Pane zvisungo zvebhengi zvakanga rataura kuvanhu kuti ndo maonera ariri kuita mamiriro ezvinhu uye iro sebhengi richazvifambisa sei. Pane nyaya dzakafanana nokuti kushaikwa kwemari munyika inyaya yokuti gavhena vatiudze kuti vanoita sei. Pane nyaya dzakati wandei dzine chokuita nebhengi. Bhengi rinofanira kunge riri iro bhengi rehurumende. Ibhengi rinotarisirwa futi kunge richibatsira mamwe mabhengi paanenge achitambura paya. Saka zvose izvozvo zvinhu zvatingada kuti tinge tichiona kuti ivo vari kuzviona sei uye vakazvigadzirira sei kuti tifambe tichienda kumberi senyika. Nokuti takatarisa mamiriro azvakaita zvinhu iko zvino zvivanoitirwa zvinhu zvedu zvikura basi zvichingoparara zvichingodzika. Saka tada kuti tinzwe kuti ivo vanoti vachiuya semutsvairo mutsva vanozviona sezvoizvo.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari vaWillis Madzimure vari parunare muHarare naGibbs Dube weStudio 7. Asi zvinonzi dzimwe nhengo dzeparamende dzeZANU-PF dzinoti vamangudya munhu ane basa rakakosha uye kutadza kwava kunomira pamberi pekomiti iyi kwakonzerwa nemamwe mabasa avari kuita. Asi mumwe muzvinabhizimusi wemuvulawayo vabulisani Ncube vaudzawo Studio 7 kuti bhanga guru renyika richine mukana wekugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Masangano anorwira kodzero dzevanhukadzi munyika abatana nhasi nevadzidzi vepaWomen's University in Africa pamwe neWomen Filmmakers mukuratidzira vachishora kushungurudzwa kwemadzimai mudzimba. Kuratidzira uku kunotevera kufa kwakaita mumwe mudzimai Isabel Masuka muna kubvumbi gore rino apo akarohwa zvakaipisisa nemurume wake zvakazokonzera rufu rwake. Murume wake anonzi akazotora upenyu hwake. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Young Women Network for Peace Muzvare Grace Chirenje mumwe weavo vange vari pakuratidzira kwanhasi uye vanoti dambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai richiri kuwanda munyika. Muzvare Chirenje vanoti vakatiwo vafara nekurudziro yekuti dambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai rigadziriswe iyo yaitwa negurukota rezvemadzimai Muzvare Opa Muchinguri. Mavelas Muhlanganya uyo weStudio 7 aita hurukuro naMuzvare Chirenje kuti tinzwe zvaitika.
Tanga tiri pakati pevanhu 180 to 200. Tafamba isu kubva kuna Sam Nunjoma pa South African Embassy kusvika ku Women's University in Africa.
Pane vanyarikani vehurumende vanga varipo here vambotaura nemi vachitaura nekukosha kwakaita kupedza dambudziko irori rekushushikana kana rekushushwa kwemadzimai?
Hongu tinofara chose kuti vanoremekedzwa mai Opa Muchinguri vanomiririra iro bazi remadzimai vanga varipo vachitsinidzira nyaya yekuti mhirizhonga kumadzimai inofanira kuguma uye inofanira kuguma nechichimbi.
Muchitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, mungati dambudziko iri rakakura sei?
Ini ndinoona kunge dambudziko iri rakakura nekuti nhasi chaiye mupepa nhau zvanga zvitonzi vana vanokwana ivo 5000 vanorepwa pamwedzi here, zvichireva kuti vana vanokwana kuita kana 13 vanorepwa pazuva. Idambudziko huru rekuti vakadzi vanobatwa chibharo, vakadzi vanourayiwa, vakadzi vanodzvanyirirwa mudzimba kuburikidza nenyaya yemhirizhonga mumba.
Pane zvirongwa zviri kuitwa nemamwe masangano akaita senyu here kuedza kudzidzisa madzimai kana naivo vanhurume nekukosha kwakaita kuchengetedzwa kwekodzero uyezve nekusashushwa kwemadzimai mudzimba?
Hongu tinoshanda nemadzimai kumaruwa kunogara vakawanda veruzhinji. Tichitaura isu kuti kana munhu achinga batwa nenyaya iyoyo inoita nenyaya dzemhirizhonga mudzimba anofanira kumhanara, asi haizi nyore nekuda kwekuti dzimwe dzenguva munhu anenge achikudzvanyirira iyeye anenge achinge ari anotenga zvokudya kana kukushongedza. Saka zvinonetsa kuti madzimai nyange tichivaudza kuti mhanarai, tichivadzidzisa chinyamudzikodzero dzavo, vanotadza ivo kuzobuda munyaya iyoyi yemhirizhonga mudzimba yakananga nemadzimai.
Tombodzokera zvedu kune gurukota rezvemadzimai Muzvare Opa Muchinguri. Pane zvavataura here zviri kuitwa nehurumende mukuedza kupedza dambudziko iri?
Chekutanga ndechekuti kune constitution ka yakaiswa inotaura iyo nyekuchengetedza kodzero dzevanhukadzi, uye vane vanhu vari mumanharaunda akasiyana siyana kumaruwa vanenge vachiedza kubatsira madzimai kuti vadzive kodzero dzavo. Vanezve zvavari kuedza kubatsira madzimai zvine chekuita nebasa remaoko uye nekungoramba vachitaura kuti kwete kumhirizhonga, asi izvozvo handisi kunyatsoona ini kuti zvakakwana here nekuti zvirongwa zvevanhukadzi zvinoda mari. Saka na mari kusina, zvati kuona kuti hurumende yedu inenge isina mari mazuva ano, zvinonetsa kuti zvirongwa izvozvo izvi zviwanikwe zvichibudirira zvakanaka.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Young Women Network for Peace Muzvare Grace Chirenje vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Teererai Studio 7 pafoni. Kana muri muSouth Africa, ridzai panamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora namba idzi zvakare 010-591-6465.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Kuverengwa kwemavhoti esarudzo yechipiri yemutungamiri weGuinea-Bissau yakaitwa nesvondo kuri kuenderera mberi munyika iyi. Sarudzo iyi iri kutarisirwa kudzoserwa kweutongi hweJeche Tere zvichitevera kupirigurwa kwehurumende yenyika iyi muna 2012. Chiitiko chemuna 2012 chimwe chezvinhu zvaitika kwemakore makumi mana muGuinea-Bissau. Vahose Mario Vaz vebato repa IGC ndo vakakunda musarudzo yekutanga vaine mavhoti anosvika zvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana. Vari kuvapikisa vaNuno Gomes Nabiam vakawana zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana uye vanozivikanwa nekudyidzana kwavo nemauto. Zvinonzi kuvhota kwane zuro kwakaitwa murunyararo. Boka rinoona nezvesarudzo munyika iye rinoti vanhu vari pakati pezvikamu makumi matanhatu nemakumi matanhatu nezvishanu kubva muzana vakavhota nezuro. Vanhu ava vashoma pavanhu vakavhota musi wa13 kubvumbi avo vaidarika zvikamu makumi masere kubva muzana. Hazvisati zvozivikanwa kuti zvichabuda musarudzo iyi zvichaburiswa riini.
Chikwata chiri kutsigira vaimbova mukuru wemauto muLibya chinoti chambomisa paramende kushanda zvitevera kushoropodzwa kwedare iri. Chikwata chemauto ichi chiri kutsigira vaimbova mukuru wemauto General Khalifa Haftar chakapinda zvine chisimba nezuro mudare reparamende muguta guru reLibya reTripoli chichiridza pfuti pamwe nekusecha maofisi enhengo dzedare reparamende. Utsi waionekwa mudenga uchibva muchivakwa ichi. Mashoko asati atsigirwa anoti vanhu vaviri vakaurayiwa muchiitiko ichi uye vanhu makumi mashanu vanonzi vakakuvara mumhirizhonga iyi. Nhasi hurumende yakafanobata matomu muLibya yasvoropodza kurwiswa kwakaitwa dare reparamende.
United States iri kutarisirwa kupomera vanhu vekuChina vari muchiuto mhosva yekuedza kuvhiringidza makambani emuAmerica. Gweta guru remuAmerica vaEric Holder vadaidzira musangano nhasi nevatori venhau apo vanyatsoburitsa mhosva dziri kupomerwa mauto ekuChina. Aka kachave kekutanga hurumende yemuAmerica kuonekwa ichipomera mhosva vashandi veimwe nyika munyaya dzekuparwa kwemhosva pachishandiswa internet kana kuti cyber crimes.
Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vaudza mauto anga achiita zvirongwa zvekuzvisimbisa padyo neUkraine kuti adzokere kumakamba avo. Kremlin yaburitsa mashoko aya nhasi mazuva mashoma sarudzo dzekutsvaga mutungamiri weUkraine dzisati dzaitwa. Nyika dzekumawirira dzanga dzichishora kuendeswa kwezviuru nezviuru zvemauto emuRussia pedyo nemuganhu neUkraine. Panga pachityirwa kuti kuendeswa kwemauto aya yanga iri gadziriro yekuda kupamba nzvimbo zvichitevera kupatsanurwa kubva kuUkraine kweCrimea muna kurume. Sangano reNATO rinoti riri kuongorora nyaya yekuti Russia iri kuburitsa mauto ayo. Ukuwo Kremlin yatiwo Kiev inofanira kubvisa mauto ayo kumabvazuva kweUkraine.
Vana makumi matatu nemumwe vanonzi vafa zvichitevera kutsva kwaita bhazi ravanga vari muguta reFundación muColombia. Vakuru vakuru vanoti bhazi iri rakaputika ndokubvira nezuro apo raiendesa vana vaibva kumunamato. Zvinonzi vamwe vanhu makumi maviri vakapiswa zvakaipisisa vakabva vaendeswa kuzvipatara. Mutungamiri weColombia vaJuan Manuel Santos vachitaura pamusangano wekutsvaka rutsigiro muBogota vati vachaenda zvechimbi-chimbi kuFundación kuti vanonyaradza mhuri dzakarasikirwa nevana ava. Chakakonzera tsaona iyi chichiri kuongororwa.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Masangano akazvimirira oga akawanda emuZimbabwe pamwe neSouthern African Development Community kana kuti SADC ari muMalawi umo muri kuitwa sarudzo kutanga mangwana. Mugadziriro yesarudzo iyi nyaya yeZimbabwe yambenge ichitaurwa nemapato anopikisa ayo anga achiti bato remutungamiri wenyika iyi amai Joyce Banda rePeople's Party range richishanda neveZimbabwe Electoral Commission richida kubiridzira sarudzo. Asi sangano rinoona nezvesarudzo munyika iyi reMalawi Electoral Commission pamwe nehurumende vanoti aya manyepo ari kutaurwa nevanopikisa. KuMalawi kune vanhu gumi nemumwe vari kukwidza chigaro chemutungamiri wenyika iyi. Mukuzeya zviri kuitika kuMalawi, Tabata Gweta uye vachishanda sasa chigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vadewa mavhinga kuti tinzwe zvavari kuona uye kuti ndianani vekuZimbabwe variko.
Kubva kuZimbabwe kuno kuMalawi kuBlandaya kune masangano akawanda mazhinji achitungamirwa nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition asi mamwewo akazvimirira akasiyana siyana vanoita nezvesarudzo nevamwewo vauya kuzoongorora nekuona kuti sarudzo dzemalawi dzinofamba sei.
Mungape here muenzaniso wemamwe masangano ariko?
Tine vanotungamira Zimbabwe Election Support Network, vanotungamira Elections Center Network, vanotungamira Center for Community Development Trust yekuZimbabwe, kunezve vabva vari pasi pesangano redu reCrisis in Zimbabwe Coalition, vatambotaura kuzoita vapfuri veZim Rights, Zimbabwe Human Rights Association, kune zvakare vatungamiriri veZimbabwe Peace Project. Saka kune vanhu vakawanda zvakanyanya vari kuno, vamwe vava nemasvondo maviri vari kuno, vamwe vava nemazuva maviri vari kuno, vese vauya kuzoona mafambiro akanaka ari kuitwa nesarudzo dzekuno dzichaitwa mangwana musi wa20 May.
Muri kuona sei imi mabatirwo ari kuitwa sarudzo nemalawi?
Tinoona kuti Malawi yaedza chose kugadzirira sarudzo, nekuti kana mumapepanhau, mumaterevhizheni nemumaredhiyo, basa zhinji riri kufamba zvakanaka. Hakuna mhirizhonga yatanzwa nezvayo panguva yesarudzo yatiri ino. Zvakarewo tiri kuona kuti chikuru ndechekuti mauto, mapurisa, vasori havasi kupinda zvachose munyaya dzesarudzo. Vari kurewo vachingomirira kuchengetedza runyararo, vasingataure nezvemavhoti. Masangano akasiyana akapedza basa rekukambira iko zvino. Kune runyararo runoshamisa zvekuti isu vanobva kuZimbabwe tiri kushamisika kuti mangwana chaiyo kune sarudzo, nekuti kwakati zvii kunoenda sekuti hakuna chiri kuitika. Ndiwo runyararo rwatifadza rwatiri kuona iko zvino. Vanhu vari kuya kuzoona vari kupuwa mukana wakachena wakakwana wekuti vapinde pese pavanoda, vachiona, vachibvunza, vachigamuchirwa nemufaro. Hapana kuzungutsirwa, hapana kumbukidzwa, hapana kunzi apa hapasvikwe. Mitemo yacho iri pachena. Kana iro bumbiro revanovhota rakazivikanwa kare kuchiriripo, nesangano reMalawi Election Support Network inonzi MESIN kunoku, vabvumidzwa pamutemo kuti vaitewo tsvagurudzo dzavanoita nekuongorora nekutora maresults anenge achibuda musarudzo pasina anovadzivisa. Vakuru veMalawi Election Commission nezuro vakataura nevanhu vachiudza veruzhinji kuti vanhu vese vakasungunuka kuti kana vachinge vaona maresults abuda pachena, vanokwanisa kunyora pasi vachiashambadzira pasina kubvundutsirwa. KuZimbabwe zvaitonda zvinhu pamutemo kuti zviitwe. Saka zvotanga kunoku zvakasiyana zvachose nenguvaira yakaonekwa nevanhu kuZimbabwe nemaitirwo anoitwa zvinhu kuZimbabwe. Asi pandingangoti pane kuita sekuti panogona kuoma kana kuita dambudziko kunoku, ndekuti mutemo wavo unongoti panenge vari kuda kuita mapuresidendi anenge angowana mavhoti akadarika evamwe, zvisinei nekuti mangani, iye anenge aine mavhoti epamusoro anenge atova puresidendi.
Gweta uye vari sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaDhewa Mavhinga vari parunare kuLilongwe kuMalawi.
Muchirongwa chedu chelive talk kuna 8:30 PM tiri kutarisa mhirizhonga yemudzimba iri kuvhiringa upenyu pamwe neutano hwevanhukadzi.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitiudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com, moenda pakanzi live talk, mofona international access code yenyu, mofona namba dzinoti 1202617 2077 kuti mutauri pa live talk muri ku Britain, America nedzimwe nzvimbo.
Sangano remisa Zimbabwe rinoti ririkurudzira hurumende kuti igare pasi nenhepfenyuro itsva dzinoti Star FM neZFM kuti vatsvage nzira dzekugadzirisana. Hurumende inoti irikuda kutorera nhepfenyuro idzi marezinesi. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa neboka reBroadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti BAZ, ekuti rakapa nhepfenyuro mbiri idzi kusvika musi wa22 Mbudzi gore rino kuti dzinge dzave nemichina inoita kuti dzikwanise kutepfenyura munyika yose kukundikana kwazvo dzotorerwa marezinesi ekutepfenyura.
Bazi inonzi yakazivisa kuti nepfenyuro dzeStar FM neZFM padzakapiwa maresidensi muna 2011 pasi pemutemo weBroadcasting Services Act dzakavimbisa kuti dzaizoisa michina yemasaisai inoita kuti dzikwanise kunzwikwa nenyika yose mukati memakore matatu dzave kushanda, asi kusvika pari nhasi Star FM inonzi yaisa michina mupfumba mwe chete pamakumi maviri nemina inodiwa, iwo ZFM ichisowo michina gumi chete pamichina makumi maviri nemina. ZFM ndeye kambani yemutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vasupamandu wanzira, kutiwo Star FM iri yekambani yehurumende yeZim Papers inodhinda mapepanhau anosanganisira Herald, Chronicle neSunday Mail. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuBuzz pamusoro pemashoko ayo aya kana wokunzwa pamire ZFM neStar FM. Mukuru weZFM Muzvara Susan Makore vati havakwanisi kutaura nhasi sezvo vanga vari mumusangano. Ngatinzwei hurukuro yataita nevanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reMisa Zimbabwe vatabani mwoyo.
Isu seMisa tinotaura tichiti hurumende haifanirwi kuramba ine pfungwa dzekupfiga masuo, kasi inofarwa nge iri hurumende inonyaya kazhinjisa kukurudzira kuvhura masuo eyananiso. Ekuti vana veZimbabwe pavanenge vasvika pane zvinenge zvanetsa, chekutanga ndechekugara pasi poitwa hurukuro. Kana hurukuro dzanetsa potsvagwa vayananisi, kana vayananisi vashayikwa pozoitwa madanho anoenda mberi. Nekuti isu chatinotarisira seMedia Institute of Southern Africa ndechekuti pakauya nepfenyuro mbiri hongu dzakasvika pachita cheruzhinji dzikataura kuti mumakore matatu zvinenge zvapedza kuisa mishini inoita kuti patepfenyurwe nyika yose. Asi kuzivawo kwamunoita Zimbabwe haina kunge ichikura pakufambiswa kwezvinoitwa mabhizimusi nekuunzawo mari yakati svikiti, zviri kuomera munhu wese.
Asi chii chingaita kuti hurumende ide kutora matanha aya tichitarisawo zvamuri kutaura zvekuoma kwezvinhu?
Hurumende iri kushandisa mutemo unonzi Broadcasting Services Act unoivawo iwo unotaura kuti kana muchinge makokwa nevanopa maresidensi veBAZ kana kuti Broadcasting Authority of Zimbabwe, munotaura kuti donzo redu rekunge tichiisa mishini inotepfenyura munyika yese mucharifambisa zvakadii, yavanoti your rollout plan. Kana vamadaro vanobva vabvuma nechiga chekuti mavapa imi donzo rekuti pachapera nguva yakati tichange tapedza kuisa michini munyika yose. Saka hurumende iri kushandisa mutemo, isu yatogara tichitaura kuti mitemo iyi haichakwanisi kunge ichigara ichirarama munyika itsva inenge ichiti yakabva kuhondo yerusununguko. Ngatisaramba tichikurudzira kupiga kwemasuo, kasi ngatikurudzire kuvhurwa kwemasuo.
Asi muchitarisawo imi nguva yapihwa yekusvika musi wa 22 November, ingava nguva here yamungafunga kuti ingakodzera kuti nepfenyuro mbiri dzikwanisewo kuwana zvadzingaita mukati memazuva iwayo?
Zvino zvinorema zvikurusa nekuti kutepfenyura kunoda mari zhinjisa yavanoti iyo capital intensive investment. Zvino zvinoda kuti zvinge zvakanyanya kudhura zvikurusa kuti vange vachikwanisa kutsvaga mishini nekuicherera pasi nekuiyananisa nemishini yavo. Saka isu seMisa Zimbabwe turamba tichitaura kuti chakakosha kuti mutemo unofarwa kuiswa kuti ushandire vanhu. Kana wakuita kuti kushanda kwevanhu kunetse, ngaugadziriswe.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muMisa Zimbabwe vatabani mwoyo vari parunhare muHarare neStudio 7.
Munhau dzemutambo, pamitambo yakatambwa neZuro, Tanzania yakakunda Zimbabwe 1-0 mutambo weAfrican Nations Qualifiers. Kuchitiwo muZNA Challenge, Dynamos yakakundwa neCapes 1-0 ukuwo, kuchiti Highlanders yakakundwa neFC Platinum 3-2.
Vateereri musakanganwa kuti Studio 7 iri kukurudzira kuti musarudze shasha dzenyu dzenhabvu dzemuAfrica muchirongwa cheVOA cheshasha dzenhabvu muAfrica mutimu yegore rino ra2014.
Kuvhota kunopera musi wa12 chikumi. Munogona kuvhota panhare mbozha kana kutumira maSMS mazita evatambi vamunenge masarudza kunamba dzinoti 1202-670-1867.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu.
Nokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, tokusiya mina Sandra Nyaira na Chris Gande.